Jesus is the way, the truth, and the life.
Jesus food.
Ngirozi dzinovapinza bizi vanotenderedzwa kusvika vaita dizi vanotemba nezvituma nezvikwambo vachazviona kuti Jesu ndiye mambo zvavanotaura dzingori nyambo hatirwe nenyama neropa kunge rambo nyangwe vakada kundiroya ndiro yeke mwari vanotumira ngirozi dzini protecte Jesu mukuru maita vatete nyangwe vakanditsvaga vandilokete vanoda kundiitira hunhu hwafaro manje ini handibatike zvekudaro zviroto 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 iwe unotsva nemoto hazi mafani unge Jack Sparrow Jesu ndiye ari pachigaro saka zviroto 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 iwe unotsva nemoto ini handite go back to sender El Shaddai ndiye wandinotemba Jesus Christ my defender anondichengeta January to December nyangwe vakandironda 24/7 verenga Isaiah 29:7 isu tiri vechiedza hatikundwe nerima hatikundwe nerima light over darkness hatikundwe nerima hatikundwe nerima good over evil hatikundwe nerima hatikundwe nerima light over darkness hatikundwe nerima hatikundwe nerima good over evil hatikundwe nerima hatikundwe nerima vanoda kundiitira hunhu hwafaro manje ini handibatike zvekudaro zviroto 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 iwe unotsva nemoto hazi mafani unge Jack Sparrow Jesu ndiye ari pachigaro saka zviroto 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 iwe unotsva nemoto nyangwe vakanditumira mazizi handivhunduke ndongoramba ndiri paizi ngirozi dzinovapinza bizi vanotenderedzwa kusvika vaita dizi vanotemba nezvituma nezvikwambo vachazviona kuti Jesu ndiye mambo zvavanotaura dzingori nyambo hatirwe nenyama neropa kunge rambo light over darkness hatikundwe nerima hatikundwe nerima good over evil hatikundwe nerima hatikundwe nerima light over darkness hatikundwe nerima hatikundwe nerima good over evil hatikundwe nerima hatikundwe nerima.